Mhuri yekwamusengi izere nemisodzi pamatama zvichitevera kufa kwemudzimai wamusengi, amai vimbai nhutsve musengi, avo vakashaya nezuro nechirwere checovid-19, zuva rimwe chete amai vavo vashaya nechirwere ichi. Mhuri iyi iri pakati pekuchema mudzimai wamusengi naamai vake, mbuya Winnie Gelly Nhutsve, vatezvara vamusengi, vanobet kuda kwashe Nhutsve, vakabva vatorwawo nedenda rimwe chetero nezuro wakare. Ari kutaura akamirira mhuri yekwaNhutsve, vari hanzvadzi yemudzimai wamusengi vaMartin Nyadani, vaudza Studio 7 kuti semhuri vari kushushikana zvikuru nendufu nhatu idzi.
Tashaikirwa kune vanhu vatatu nguva imwe chete. Vakatanga kushaika ndimai, pachizobva mai pachishaika svisi vimbai Nhutsve musengi. Nezuro kumapati 7 tibva tashaikirwa nababa futi. Saka nyaya iri kubuda mukumaridza utsi endufu dzese idzodzo ndeyekunzi ndeyecovid-19. Ndo mamiriro akaita nyaya dzacho iwayaya, zvekuti isusu semhuri pakashaika wokutanga unomboti aiwa zviri nani kufumurawo waMwari, asi maitiro azvaita zvatisiye tisina chekutaura.
VaNyadani vati vabereki vemudzimai wamusengi varadzikwa nhasi kwaChirumhanzu.
Mangwana vanhu vachasumuka zvakare kuenda kumvuma kunoradzika vimbai.
Mumwe akashanda nemudzimai wamusengi kwemakore gumi vaTitus Takawira Mangoma vati kufa kwemumwe wavo kwasiya gwanza richanetsa kuvhara.
Inhau kana kuti inyaya isingagamuchirike, kwete neni ndoga, asi kune wese anoziva vimbai. Ini ndakashandidzana navimbai kwemakore anodarika gumi muSivu Society. Vimbai ranga riri gamba zvikurukuru, kunyanya maringe nekuchengetedzwa kwekodzero, zvikuru kodzero dzemadzimai zvekare nekubudirira kwenyika yedu. Vende rasiyiwa navimbai harina achagona kurivhara. Chanyanya kurwadza zvekare ndechekuti nevabereki vose vabva vatevera munguva diki diki, mazuva matatu tarazikirwa nevanhu vatatu.
Mutungamiri weGweru Residents and Ratepayers Association vaCornelius Selipiwe, avo vakashanda nemudzimai wamusengi kwenguva refu, vati mufi munhu aishanda zvikuru munyaya dzekurwira kodzero dzemadzimai.
Vimbai aive munhu wekuti anga aine chido, chido chake chihombe changa ainacho changa chiri chido chekukurudzira madzimai. Yes, tinonzwa kuti vimbai anga ari mutapi wenhau, vimbai anga ari munyori, but izvozvo zvese vimbai hanambonyanyo kuzviita. Chinhu chaaida kuita vimbai kwanga kuri kuda kukurudzira kodzero dzemadzimai. Tine pakawanda pataiti tichiita mameetings aida kuburitsa, achida kuburitsa nekujekesa pachena kukosha nemarights emadzimai mukuita kwedu kwataiita tese. Waitoziva kuti kana vimbai aripo muchida kuita any program yamunenge muchida kuita, motoziva kutoti kana mainvaita vanhu kuprogramu yenyu, motomeka chiwa kuti madzimai nevarume zvakaenderana, pasina izvozvo programu iyoyo yaigona kunetsa kuita.
VaNigel Nyamutumbu, avo vanoshanda nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists pamwe neMedia Alliance of Zimbabwe, vati zvinorwadza kuti vatori venhau vari kuramba vachingofa nechirwere checovid-19, uye vakurudzira hurumende kuti itore matanho ekuona kuti vatapi venhau pamwe neveruzhinji vadzivirirwa kuchirwere checovid-19.
Vatapi venhau vazhinji mumabasa umu havasi kupihwa zviri maringe nezvinoda kudzivirira denda iri. Chepiri, tinoona zvakare kuti mafambisirwo ari kuitwa kungava mashoko kana zvingava zvinhu zvekuti vatapi venhau basa riite nyore munguva dzakafara nezvino akanyanyira kuve mumadhorobha, izvo zvinova zviri kuzokanganisawo vatapi venhau vari mune dzimwe nzvimbo. Saka isu seboka rinoona nezvekufambiswa kwemashoko tiri kusuwa kwazvo, uye tichikurudzira hurumende kuti dai yachiongorora zvikuru sei kuchengetedzwa nekudzivirirwa kwavatapi venhau.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa kuchamhembe kweAfrica vaGolden Maunganidze vakurudzira kuti hurumende ione kuti veruzhinji vabayiwa nhomba kuitira kuderedza mukana wekuti veruzhinji vasabatwe nedenda recovid-19.
Tinoti takatarisa nechiitiko chakadai uye nekuramba vatori venhau vachibatwa nechidenda iri, tinokurudzira hurumende yedu kuti dei akwanisa kuramba ichikasira ichimhanyisa chirongwa chekubaiwa nhomba kudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuti dei nyika yakwanisa kusvika pahead minute patinongotaura apa. Ende izvozvo zvinobatsira kuti mafrontline workers vakadai sevatori venhau vanokwanisawo kushanda vasingasangani nenjodzi.
Amai vimbai Nhutsve Musengi vakamboshanda semutori wenhau mukambani yeZim Papers zvichitevera kupedza kwavakaita zvidzidzo zvavo zvekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Vakazoshanda nemamwe makambani vachiita public relations vasati vaenda kunoshanda nesangano rinomirira masangano anoshanda akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations. Kusvika pavazofa nezuro, amai Musengi vange vave kuona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reMidlands kana kuti provincial coordinator vashanda nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe. Vasiya vana vatatu nemurume wavo kudzanai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.